Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mumwe wati D vaudza Studio 7 kuti kuwedzerwa kwelockdown kunoreva kuti upenyu hwavo hucharamba hwakavaomera sezvo vanhu vanenge vasina kusununguka kuti vafambe vachitenga zvavanoda.
Tiri kutongowedzerwa kuomerwa nekuti isusu tinorarama nekutengesa tengerwa nevanhu. Kufamba famba kunoita vanhu vari free vachitsvaga mari kusvika zuva radoka ndokunoita kuti isusu tikwanisewo kubatawo cheuviri apo neapo. Zvino kana zvavawedzera lockdown ne 2 weeks more tizivi kuti chararama sei.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati vange vari kutarisira kuti lockdown iyi ichasvika kumagumo senzira yekusimudzira makambani.
Tarisiro yedu yanga iri yekuti lockdown icharelaxwa especially takatarisa kunyaya yekuvhurwa kwezvikoro uyewo kuwedzera mahours pabusiness, mabusiness operating hours. Ndo zvataa tichitarisira kuti pachauya nekurelaxwa kuitira kuti makambani akavhura nguva yakareba, ikonomi yedu inosimukirawo, vana vakakutokawo kuzvikoro havazonyanyi kurasikirwa nenguva yakawanda.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatiwo vatambira kuwedzerwa kwenguva yelockdown senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 asi vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti dai nguva yekuvhurwa kwezvitoro yawedzerwa vachiti vanenge vari kumabasa havana nguva yekupinda muzvitoro.
Chichemo chatinacho icho chatiri kupira kuhurumende ndechekuti dai waro vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimusi nekuvhurwa kwezvitoro nekuti vashandi nevamwe vakasiyana-siyana vari kuzoshayiwa zvitoro zvekutenga kana vachinge vapedza mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo kunyange hazvo vatambira danho rekuwedzera lockdown level 4 vanoshushikana nekusavapo kwegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro.
Dambudziko ratinaro nderokuti hatisi kuona kupreparation iri kuitika muzvikoro kuti panozokwanisa kupera lockdown kuda zvikoro zvinokwanisika kuvhurika. Ndo dambudziko redu guru nokuti pari zvino tati expect kuti 500 million yainzi iriko tinoiona ichienda muzvikoro ichitenga zvikwanisiro zvekuti tidzivirire COVID muzvikoro ichikwanisawo kuisa mvura pazvikoro kuti vana vagozovhura zvikoro muzvikoro mwaane mvura.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kupamidzirwa kwelockdown hakuna zvakuri kubetsera kunyanya vakatarisa nyaya yezvekufambisa. VaMadzorera avo vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vati kurambidzwa kwezvekufambisa zvinotakura veruzhinji zvisiri pasi pekambani yeZupco kwasiya vanhu vaine dambudziko izvo zvoita kuti vanhu vamanikidzana mumotikari shoma dziriko izvo zvichawedzera njodzi yekubata chirwere ichi.
Kuextenda lockdown panguva ino yakadai hakuchina zvakunobetsera nokuti izvo masuper spreaders chaiwo chaiwo ari kudriva wave yatiri mairi yezvinoiyi haasi kuadreswa nelockdown. Mabhazi eZupco ari kungotakura vanhu akazara kuti ndiva mastanding passengers ndo muri kuzadzana vanhu COVID imomo. Bottleneck yetransport yakashata hurumende ngaigadzirise. Mimwe misangano iri kungoitwa maZioni mapostori, misangano iri kudaidzirwa nemasabhuku nemamapolitical meetings ari kuitwa ndo masuper spreaders ariko iwayo.
Kurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yawedzera lockdown nemasvondo maviri senzira yekurwisa denda reCOVID-19. Vakatiwo hurumende icharamba ichitenga nhomba kuti vose vanoda vabayiwe. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevanomwe uye vanhu mazana matatu negumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi maviri 123,320 uye vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumaviri 4,320. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvine makumi masere nezviviri nemazana matatu nemakumashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabaiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevashanu 1,506,445. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.